isu sekuona kwedu tinoona fanika hurumende yeSouth Africa haisi kudzidzisa zvizvarwa zvayo zvakakwana pamusoro pevanhu vekunze vanoshanda muno muSouth Africa. Zvino muno muSouth Africa tinoona kuti iro bazi rinoona nezvekupa vekunze mapepa akaringana ayo anoita kuti vashandi vekunze vakwanise kunge vachishanda muno muSouth Africa zvakasununguka zvisina kushungurudzwa, tinoona zvisingaite zvakanaka. South Africa inoita seino nanaira kana tasvika pakupa vanhu vari muno muSouth Africa kunyanya vakauya kuzoshanda kunze kwekuti kana kunyika kwaunenge uchibva kuine hondo. Saka isusu ndo zvatozoona panika xenophobic sentiments not attack but sentiment dzinogona kunge dziri kutobva kuhurumende yachoni. Ivowo vana vemuSouth Africa voti akara nemuhurumende vachiita zvakadai vachitaura zvakadai kwaisusorega sei kuita izvozvo.
Asi kana vachikoero tinonzwa kuti vari kurwisa vatyairi ava havasi vatyairi sezvataisimboona zvaiitika kuti vatyairi vematekisi kana vemichovha vairwisa vamwe vatyairi vemichovha. Apa tiri kunzwa kuti vanhuwo zvavo ndo vari kurwisa vatyairi ava, zvinoreve izvi?
Chero mukatarisa kwese kunoitika mhirizhonga dzeservice delivery, mungava muZimbabwe kwatinobva, ingava nyika ipi, panoitika service delivery hapishaiku inonzi criminal element. Asi criminal element inowana loophole. Yatinoti loophole yachoni ndeyekuti vanenge vachionawo nyuzi mazuva ose vachizivawo kuti ava havana mapepa akakwana, havanawo kwavanoenda kunoripota kwakavadzivirira. Unoti apa wadzinganiswa pakudhiraivha rori woda kuti unoripota kumapurisa, mapurisa kuti hakweriwo mapepa ako hauna iya inonzi work permit.
Saka imiwo sesangano zvii zvamuri kukurudzira kuti zviitwe nehurumende yeSouth Africa kanawo nehurumende yeZimbabwe kuchengetedza zvizvarwa zvayo zviri munyika imo?
Isusu tiri kuti hurumende mbiri idzi ngadzitaurirane kuti izvo zvizvarwa zvayo zviri munomu ngazvivere magwaro akakwana, vawanikwe vachichengetedzwawo nemutemo wemunomu. Hurumende yemunomu yopawo vanhu vekuZimbabwe vari kushanda munomu magwaro atingati maworkers permit ayaya, kana kuti vane macritical skills vopuwa macritical skills plus, vachichengetedzwawo nemutemo, vachibvumidzwawo kupinda kuna anonzi maworkers union vakaita sana COSATU nanani, kuitira kuti pese panenge pachitaugwa nyaya yemalabor laws vasawanikwe kuti vekunze ndo vari kudzvanyirirwa kana kuti manipulation. Nekuti imwe nyaya inobuda ndeyekuti ava vari kuti ava vekunze nekuti havasi mamembers emaunion, vanomanipulatewa nemaemployers